ngavarikuona zvinhu zvechokwadi zviri kuitika muno kuratidza kuti hurumende pairi kuti tiri mudishi rerii ndezvemusiraga pavanotaura kuti kuita mareforms vanenge vachitaura nhema dzakanyanyisa munofuna vanhu vanosungwa vanopidzisa vachigara pretrial yawandisa vanhu vakungotemerwa kumanjeri vasina kumbotongwa vachitogara kwenguva refu basa remango basa recivil society nderekuhodha hurumende kuti ive accountable civil society haikwanisi kuzohodha hurumende accountable kana yatanga seri department kana serimwe branch rehurumende zvinoita kuti macitizen aorganizewa neoutside mastructures ehurumende kuti vakwanise kuita simba ravo rekubvunza hurumende kuti mari yedu yafamba sei kokonstitution nyika dzakuiremekedza sei kuapo makagakugakisa sei zvino ivo havadi kuhodwa accountable.